Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 20 Gumiguru 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reBulawayo Progressive Residents Association rinokurudzira kuvandudzwa kwemutemo unobvumidza mapato ezvematongero enyika kuti adzinge vamiriri vavo muparamende nemumakanzuru. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti paramende yeAmerica inofanirwa kubvuma kupa Ukraine neIsrael madhora ekuAmerica 100 remabhiriyoni panguva iyo nyika idzi dzakatarisana nehondo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe remasangano anomirira vagari veBulawayo Progressive Residents Association rinoti mutemo unobvumidza mapato ezvematongero enyika kuti adzinge vamiriri vavo muparamende nemumakanzuru unofanirwa kuvandudzwa. Izvi zvinotevera kudzingwa mukanzuru yeBulawayo kwenhengo 12 dzeCCC mushure mekunyorwa kwetsamba yekuvadzinga nemumwe anozviti akafanobata chigaro chemunyori mukuru webato iri. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vachipa maonero avo kustudio 7 mushure megwaro rakanyorwa negurukota rezvekutongwa kwematunhu waWinston Chitando neZuro richienda kukanzuro yeguta reBulawayo richiziviswa nezvekudzingwa kwemamwe makanzura sachigaro weBulawayo Progressive Residents Association vaAmbrose Swindi vati mutemo unobvumidza kuita izvi unokanganisa mafambisirwo emabasa ekanzuru.
Obviously, the one the NBODUL is speaking on behalf of the residents in council chambers on those particular issues.
Zviri pachena kuti pachange pasina kanzura anomiririra vagari kumawadhi ane makanzura abviswa aya, zvichireva kuti zvose zvichemo zvevagari ava pamabasa anotarisirwa nevagari kuti kanzuru iite zvinenge zvisingachanzwikwi, zvichireva kusarira kumashure kwenzvimbo idzi.
Vasvindi vati chero kuchizoitwa sarudzo dzeby election sezvakatarwa nemutemo, sarudzo idzi dzinotora nguva uye vanenge vasarudzwa mushure mesarudzo idzi vanogona kubviswa zvekare.
As the Bulawayo Progressive Association, we've always spoken that Section 129K of the Constitution of Zimbabwe, it needs to be revisited.
Suse Bulawayo Progressive Residents Association, tagara chitaura kuti mutemo we Section 129 yepumbiro remutemo wenyika unofanirwa kubviswa nekuti unopa mukana kune vezvematongerwo enyika kuti vaite madiro kana vachishandisa mutemo uyu kana vachinge vapokana.
Taedza kubata vachitandu kuti tinzwe zvizere panyaya iyi asi nharembozha yavo yange isingapindi. Tabvunza mutauriri weguta rekanzuru amai Nesa Sampofu kuti kanzuru yange yasvitsa gwaro iri kumakanzura here, asi varamba kutaura pamhepo vachiti vange vasina ruzivo nezvaro, vachitiwo tibvunze meya vaDavid Coulthard avo vati vange vari mumusangano. Mudzidziso wezvedzidzo zvepamusoro zvekutonga kwakanaka kudzivirira kupokana uye budiriro paMidland State University vaArthur Chikerema vatiwo mutemo uyu wakaipira kuti unopa vemapato ezvematongerwo wenyika simba kupfuura veruzhinji vanovhota.
Zvido zvinonyanyoda kuitwa ndezvipiko? Zvido zvemaresidents, zvido zvemacitizens, zvido zveruzhinji wevanhu. Asi tinoona umwe waanongobva nekwaanobva nako ototanga kunora tsamba. Sataifungawo kuti vakuru vehurumende vachaongorora kuona kuti tsamba idzi zvechokwadi ndezvemachokwadi here kuti dzinobva kumapato anonzi ari kudedzisa vanhu, ari kurikola vanhu.
Mutevedzeri wemutauriri webato reCCC vaGift Siziva vati zvose izvi mabasa ezanu PF.
Hatizobvumi, ndosaka takaita the multiple measures dzatakaita politically and legally kuti timise any recall of our members of parliament nemakansela nekuti vanhu vakasarudzwa nevanhu. The matter is before the court and they start out what disengaging from council and parliament. Sikanyai yagadziriswa yemariko zarubita siripa mtemo pa patala enda nyaze tu kumakota paso kunukitwa endi riko sika nyaza kati somatari
taeza kubata mshandi mkuru muofizi yezwe kuburitwa kwa mashoko mbatore zano PF wafara ya marapia asila nzivange wari mumsangano mtauriwe batore zano PF mudunu lebula wayo wa achichiponda vange watu wachatupa minduro pa maonero ya wamwe ya kuti urumende ili kutora dire batore zano PF asivange wa satelaita izwi patenda kumepo pane wamiriri weparamende nemakanzura wanechitsama webato re triple C wakadzingwa muzvinzvimbo zvavo munzvimbo dzakasiyana siyana munyika zvichitevera gwaro rakanyorwa navasengezo chavamwe avo vanozvitindiwo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato iri asi ve triple C vanoti aya mahumbwe nekuti vachavamwe haizi nhengo yavo ndakamirira studio 7 muBulawayo ndini kudzanai musengi.
Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro maneru vakataura vari pamuzinda weWhite House vachiti rubatsiro ruri kupiwa kuUkraine neIsrael huchabudisa mabudzi anokuchengetedza kweAmerica makore ari mberi. Vachitaura kuvanhu veAmerica, vaBiden vakati dare reparamende yeAmerica rinofanira kubvumidza kushandiswa kwemari inoita madhora ekuAmerica zana remabhiriyoni kana kuti US $1 billion kuti ishandiswe mukubetsera Ukraine neIsrael panguva ino nyika mbiri idzi dzakatarisana nehondo. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Frank Guni kuti tinzwe zvavakanzwa uye maonero avo.
Kutanga wa Biden wari kubvuma kuti chinhu zvakakosha zvikuru kwazvo kwavari semutungamiriri wenyika yeAmerica kuti vaite zvese zvavanogona kuti zvizvarwa zveAmerica zviri muhutapwa kana kuti vakakidnapwa nechikara cheHamas vange vachiburiswa vachidzoka vari vapenyu. Ishoko guru rakakosha iroro. Chechipiri chatingati chakakosha chakabuda muhurukuro yaBiden ndechekuti vakabuda pachena kuti muhurukuro dzavo navaBenjamin Netanyahu vanova prime minister weIsrael vakavataurira pachena kuti hongu iyo America inomira neIsrael muzvese zvairi kuita kurwisana neHamas asi Israel inofanira kunge ichitevedzera mitemo yehondo yatingati international rules of war, warfare.
Dr. Guni, sei mashoko iwayo akakosha.
Iwayo mashoko akakosha nekuti ndozviri kunyunyutwa nepasirese kuti Israel yakungobomba ichiuraya vanhu pasire vari muPalestine vasinei nechekuita nezvakaitwa neHamas. Izvi ndizvo zviri kurambwa nevanhu vakawanda pasirino. Saka tikuona kuti vaBiden vakaona kuti mashoko akakosha iwoyo. Tinoonawo zvakare kuti tikatarisa hurukuro yavaBiden iwo hurukuro yokukumbira mari kuCongress. Chinangwa chikuru chehurukuro yavaBiden ndechekukumbira mari kuCongress kuti paramende yemuno muAmerica ivape mari yokuti vabatsire Israel pamwe chete neUkraine. VaBiden vakada kuedza kuti vasonane dzenyaya idzi kuti kurwisana kuri pakati peRussia neUkraine nekurwisana kuri pakati peHamas neIsrael zvakada kunofanana. Vakada kuedza kuruka nyaya idzi pamwe chete vachiti zvese Russia neHamas zvine ukama kana zvinobatsirwa neIran. Asi hationi sekuti kuruka nyaya kwavo uku kunenge kwakasimba chaizvo. Chikuru chavanga chatingati chakabuda ndechekuti vakakwanisa kupa chitsvambe kudare reparamende kana kuti Congress kuti iburitse mari nokuti zvinogozhera dare reparamende kana kuti America kuti igoramba kupa mari kuIsrael yavanoti shamwari yavo yepedyo shamwari yavo yepamwoyo. Israel inoda sechizukuru chiya chinongorega chichita zvachinoda chikada kunokora nzungu chikada kuti ndipei chingwa chikada ndipei zvakati chinongopiwa nekuti ndicho chimuzukuru gotwe chinenge chichidiwa zvikuru kwazvo naana sekuru nambuya. Saka ndoo pakamirira nyaya yavaBiden.
Nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Frank Guni vari parunhare kuVirginia nestudio 7. Kudani anonzwa nemusi wesondo apo kuchange kune mutambo mkuru wemagitare kuSherwood Golf Club muHarare. Kuungana kwevazhinji uku kune chinangwa chekuunganidza mari yekubatsira muimbi akamboita mukurumbira Bob the Headmaster Nyabinde. Mutori wedu wenhau Evans Sininga anotipa nyaya inotevera.
Muchitiko ichi chiri kuratidza kubatana kwevaimbi munyika musi wesvondo kubva nenguva dza4 masikati kusvika usiku. Vaimbi vane chitsama vachange vakabatana kufadza vanhu nekurova magitare. Mumwe wevari kuronga mutambo uyu vari muimbi zvakare ndiRute Mbangwa, uyo anoti mutambo uyu wakarongwa nevaimbi nemapromota neshamwari dza Bob Nyabinde nechinangwa chekubatsira mumwe wavo Nyabinde.
Ndinova ndiri umwe wevaimbi vachange vari pamutambo vachakaronga semapromota vaimbi nevamwe vakazvimiririra kuti tikwanise kubatana tiunganidze mari dzinoita kuti tive tinokudza nekubatsiridza umwe wedu baba Bob Nyabinde, sezvo zvamunoziva kuti vakawirwa nedambudziko remaziso kuburikidza nediabetes zvese nestroke.
Rute aenderera mberi achikokera veruzhinji kuti vauye neuwandu varatidzewo ruoko rwerudo kuna Bob Nyabinde vachiti rudo ndirwo rwakakosha.
Kungotwasanidza ruoko rwedu rwerudo kuti mumwe wedu tichiri kuziva kuti varipo uyezve vanoda ugaro hwakanaka, saka tinangotichiratidze cherudo ndetikushedzera veruzhinji kuti ratidzaiwo rudo nekuuya tichifara tese tichitamba tese musi wesvondo kuitira kuti tibude nechinhu chakanaka chikuru, nekuti chikuru rudo pane zvose.
Mwana waBob Nyabinde uyo akatorawo ruoko rwababa vake rwekuimba anoti anonzwa kudzirwa zvikuru nezviri kuitwa nevamwe vaimbi kubatsira baba vake.
Ini semwana wavo ndinonzwa kudzirwa chaizvo nezviri kuitwa nevamwe vaimbi vemuZimbabwe, nekuti gore rapera futi vakamboita mumwe mutambo wakadai wekuti vaimbi vaingouya vachizoimba vachibatanidza mari yekuti umwe wavo abatsirika nepane zvaanoda, nekuti vanoita maphysiotherapy sessions ekuti vabatsiridze kuti roko rwavo negumbo ravo ritange kushanda. Vanoita zvinodiwa kubatsiridza medication yavo.
Mumwewo muimbi ane mukurumbira achange aripo pamutambo uyu Tariro negitare akurudzira veruzhinji kuti vauye vazotandara pamwe chete nevaimbi pamutambo uyu.
Sandimonani makadini, zita rangu nditariro negitare. Ngatisanganei musi wesvondo 22 October apo patinenge tichipemberera baba vedu the headmaster vemagitare Mr. Bob Nyabinde. Come one, come all, ngatisanganei ikoko. Entrance is free. Magedha anovhurwa na 4 PM, so I hope to see you there.
Achipendera Rute adzokazve achiti dai vaimbi vemuZimbabwe vagona kuramba vakabatana seizvi namangwana namangwana.
Tikabatana pane chiitikwechi ngatibatanei even zvichienda mberi tichiita atinoti maunion aya kana maassociation, ekuti tinogara tine homwe yedu yakasimbawo yekuti umwe wedu akawirwa nedambudziko kungava kutsvirwa nemba kana zvakawanda zvinoitika muupenyu tinenge takangosimbo takabatana takadaro.
Vamwe vevaimbi vari kutarisirwa kupinda mumutambo uyu nditanga wekwaSando, Kireni Zulu, Victor Kunonga, Steve Chikoti, chikwata cheAsegai Crew nevamwe. Ndini Evans Zeninga, Studio 7, Washington DC.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mu Newsday gwetari ndozivikanwa zvikuru vaKenya Shonai vakasungwa nemusi wechitatu mushure mekushora mapurisa pamasingiro avakaita vanotengesera mumigwagwa. Vashonai vakashorawo mapurisa pamusoro penzira yekuvakanda mumotikari dzavo kwavaiita. Munewsday makare gurukota rezvedzidzo vaAmon Murwira vanoti hurumende iri kuronga kudzidzisa varayiridzi vanoita zviuru makumi maviri kana kuti 20,000 sezvo hurumende ichida varayiridzi vanopfuura zviuru makumi maviri. Hurumende inobvuma kuti iri kutadza kumisa zvizvarwa zvezimbabwe zviri kuenda kunotsvaka mafuro manyoro kune dzimwe nyika. Vashandi vazhinji zvikuru vanoshandira hurumende vari kubuda munyika vachitsvaga mabasa kunyika dzinovabhadhara mari inoenderana noruzivo rwavo. Hurumende iri kukumbira rubatsiro rwevanhu vakaparadzirwa misha yavo nemvura munyika. Bazi reDepartment of Civil Protection rinoti izvi zvinotevera kunaya kwemvura zhinji munyika iyo yakasiya yaparadza misha payakapfuura nako. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mwananakanaka pastudio 7 ana mukoma Junga ana mukoma Tanonoka Wande vese ana Sisi Plastic Jeremani vamwe vese tisodoma nemazita uyo munhu anonzi Simba Mavazo. Iwe Simba Mavazo kai utikwanire iwe Simba Mavazo utikwanire usatamba nepfungwa dzevanhu ive handizvi uri kubhekute neko uri kutsvaga chii uri kutsvaga chii Britain wadzirwa manje vanhu vari kutambura muzimbabwe uchitanzi Zimbabwe yakanaka zvinhu zvakanaka chii chakanaka kuva vanhu vachitambura zuva nezuva vanhu vari kuita mabhodha jamengu vachitizira kuenda kunana sasaanaona Botswana vachitizira nhame muzimbabwe migwagwa chaiya vanhu vari kufa muzvipataro mamuna mishonga hamuna kana mushinga hapana kana chiri kufamba zvinhu zvese zvakamira uchii zvinhu zvakanaka muzimbabwe iwo mutikwanire vanhu vezanupf one day chete muchaona zvinhu zvichamuka zvakachinja muchaita mabhodha jamba zvino
makadii pastudio 7 apa makadii pastudio 7 mashoko andauro garo mavhaza mashoko anotaura baba va minuti vanomataura vanomaona paichenyeo vatorari nyika yakanaka vari kupiko ngavaite kunyika kwavo zvikana zvisavanaka plus ngavasarambira kakuti tsamba haina kuonekwa ivo vasivo vanoona tsamba plus havasada kuti zvinhu zvose zvingori zvinhu zvezano zvose zvinhu zvose zvingori zvezano vaikuva mafaza imikaimi muchatitsamwisa ni muchatibhowa muchatizotinyangadza manje saramba muchitaura zvinhu zvakadaro imi mune mhuri yenyu kwamuri ikoko vanhu vari kutambura vari muzimbabwe musiye zvemunyepa imi siye zvemunyepa baba imi
kwaziva istudio 7 ya zvinorwadza kuti vana vevamwe ndovanonzindo varikuriwa nekuda kwekuti hanzi iye vari kutaura kuti hanzi tavarikola nekuda kwekuti hanzi heyo havana mastrachi havana mastrachi akupi avanodaiwa chedu mastrachi atinawo ivo havo vainawo ndo vane umwe akazonyora iye meseji ngavaite ivo ngavadzingewo vavo chokwadi chibude pachena zvekusweroramba tichiitiswa nevanhu hungoramba chiti aiwa kana zvadaro zvaapa chena kuti vanhu kana vafunga kuti pinde muroto nodemonstrata izvi ndo chokwadi chatosara because havasi kuteerera ende havasi kuda varoda kuzvitiwo ndo vange always vari right tisadaro man tisadaro ZANU-PF by Kalu
pastudio 7 pastudio 7 ndinokumhorosaimese vashamarari vana Tanonoka Wande vana Jonga. Ndoda kutaurawo nyaya iri maringe nekuti bato riri kutonga reZANU-PF riri kuti nyika yakatorwa nehondo, saka hatina nyika inotongwa neopposition party. Tiri kuona isusu kuti vana vemaovet vari kubuda munyika yechizvarirwa yeZimbabwe vachienda kundotsvaga mabasa kune dzimwe nyika. Saka tiudzeiwo kuti inini ndo rusununguko here rwanga rwichirwira vana baba vacho kuti vana vavo vazoona kugara kwakanaka. Tibvunzirewo kune veZANU-PF kuti zvakuri kutiziwa kunyika kwacho ndo maovheti nyaya yavairwira here yekurwira rusununguko rwokuti vana vavo vazondoshanda kune dzimwe nyika. Tibvunzire kune bato reZANU-PF. Ndini ndinoitwa Jim Masiza, ndiri muno muSouth Africa. Ndatenda.
Studio Nisei kuhama zviri kutambisire zvombo ichibhomba vanhu vari innocent Kauye muZimbabwe umu. Tuma bomba cheta anu kwa anao timu ripo. Watikoone chimisangano cha omu chimuji state ya usi cha wachi nyua ni cha wachi ya meno chiriku maundi adapte nuwa meno chiriku bini. Chika bomba nisi bell. Kwa hivyo nisi zumbu wachi bomba wano wali innocent kuku Israel uko kana wachi ma Israelites wachi bomba wano wiku Gaza wano wasina kana mosha. Ah man, kune mando ziku nukwizi uyai man. Mwanta nisi le zumbu michi uraya wano wana basa kana bomba wano kimi. Uyai mungu da wani chichi uchawe chichi pane mendijawache nema nema choke kwa nima chaine. Uyai!
Niko matanu kwa wandika. Mbeza odu yangu kwa radio baba. Mbeza odu yangu ondubo yu. Tawa ningu kwa njitela Studio 7 kwa 2004 wanti yivati nisina kwa Studio 7. Kwa pande na uzi choku wati baba. Saka anga sayo wandutu wa msuru. Mbwe tawa kutumbo kwa kutawuru. Lutoro ningu ya Studio 7 ya la simba jesu jesu.
Izo zange ziri pfungwa dzifamwe vateveri zvisine ne Studio 7 isu atina kwataka rerekera tumirai mazwi enyu musaneta mutumira pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvichitevera kutsigira kweIran chipata cheHamas mukurwisa kwachakaita Israel, paramende yeAmerica iri kufunga zvekumbomira kupa Iran mari yayo inoita mabhiriyoni matanhatu emadhora ekuAmerica kana kuti US 6 billion. America yakatemera zvirango izvi kudzivirira kuti Iran isagadzira ndege dzisina vanotyaira kana kuti madrones nedzimwe zvombo zvemuchadenga kana kuti mamissiles. Mutori wenhau wekuGeorgia Nika Gavramia achangosunungurwa mushure mukugara mujeri kwemazuva mazana mana anoti ava nemukana wekupinda mune zvematongero enyika. Faramia anoti kusungwa kunodzidzisa munhu zvakawanda. Mashoko anotevera anoratidza pamiro yehurumende yeAmerica.
Mashoko anotevera anotaura pamiro yehurumende yeAmerica panyaya yekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi. Nyaya yekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume iri pazvisungo zvesangano reUnited Nations gumi nezvinomwe kana kuti 17 Sustainable Development Goals zvakatarwa muna 2015 kuti zvizadzikiswe muna 2030. Asi kunyangwe kwasara makore matanhatu chete, urongwa hwekuzadzikisa chiga ichi hausi kufamba sezvaitarisirwa. Mugore rino pasi rose madzimai ari kutungamira nyika makumi maviri nevasere chete. Paitariswa nhengo dzedare reparamende pavanhu vana mumwe chete mudzimai. Bazi rinoona nezvemadzimai musangano reUnited Nations reUN Women rinoti urongwa hwekusimudzira madzimai ukafamba sezvauri kuita pari zvino, chiga ichi chinozadzikiswa mumakore zana nemakumi matatu anotevera kana kuti 130 years. Mumiriri weUnited Nations mukanzuru inoona nezvemagariro evanhu kana kuti United States Permanent Representative to the UN's Economic and Social Council amai Lisa Curtin vanoti munyaya dzezvematongerwo enyika madzimai haasi kuwaniswa mikana uye varume vakawanda ndivo vari muutungamiri. Vanotiwo nyaya yemhirizhonga mudzimba ichiri kuenderera mberi uye pave kutoshandiswa michina yechizvino zvino kumbunyikidza madzimai. Vatiwo kusarurwa kwemadzimai kuri kuenderera mberi zvakanyanya. Asi amai kati vari kuyambirwawo kuti vanhu vanoda kumbunyikidza kodzero dzemadzimai nevanasikana vanodzoserawo kumashure budiriro nekugara zvakanaka kwevanhu vose kunyanya varombo. Vanotiwo vanodzosera kumashure nyaya dzeutongo hwejekerere. Uye vanoti vanoita izvi vanodzoserawo kumashure kuzadzikiswa kwezviga zveUnited Nations kana kuti Sustainable Development Goals Agenda 2030. vaende romberi vachiti vanombunyikidza kodzero dzemadzimai ava vanoitawo kuti kuve neutongo hweudzvanyiriri. Ambassador Kati vanoti vanomira nemadzimai nevanasikana vanobatsira mukusimudzira nyaya dzekodzero dzevanhu pasi rose zvisinei kuti munhurume kana kuti munhukadzi. Vati apo vakawanda vakatarisa padonzvo rekusimudzira madzimai nevanasikana munharaunda, munyika nepasi rose, zviri pachena kuti pane sungawirirano pakati pemabatirwo anoitwa madzimai nevanasikana nekugara kwevanhu zvakanaka munharaunda. Vativo zviri pachena kuti madzimai akasapiwa kodzero dzavo, munhu wose ari munharaunda anokanganisika. Amai Kati vanoti nepfungwa iyi apo vakawanda pasi rose vari kurangarira kuurayiwa kwemumwe mudzimai wechidiki kuIran, Masa Amini, ari mutirongo nemapurisa achinzi ainge asina kusunga dhuku sezvinotarisirwa muchitendero chechiMuslim. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti vakazvipira kutsigira vanhu vari muIran avo vari kuratidza ushingi mukurwira kodzero dzemadzimai uye rusununguko rwemunhu wose. Vanoti vanorombidza ushingi nekuzvipira kwevanhu vemuIran kunyangwe vachizvinyirirwa nehurumende yavo. VaBiden vanotiwo vanhu ava havasi kungorwira kodzero dzevanhukadzi asi rusununguko rwavo. Ambassador Kati vanoti kodzero dzevanhu dzinofanira kupiwa kumunhu wose zvisinei kuti murume kana kuti mukadzi. Vanotiwo vakawanda pasi rose vachine mibvunzo inoda mhinduro yekuti sei vamwe vanhu vachida kumbunyikidza kodzero dzemadzimai anova chikamu makumi mashanu kubva muzana cheuwandu hwevanhu pasi rose. Vanoti nyika inofamba zvakanaka kana vanhu vose vachibatwa zvakaenzana pasina rusarura. Ambassador Kati vanotiwo matambudziko epasi rino anogadziriswa chete kana madzimai nevanasikana vapiwa kodzero dzavo uye vabvumidzwawo kugara pamatare makuru. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi. Maaverengerwa neni Blessing Zulu, VOA Studio 7.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reBlaue Progressive Residents Association pera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reBlaue Progressive Residents Association rinokurudzira kuvandudzwa kwemutemo unobvumidza mapato ezvematongero enyika kuti adzinge vamiriri vavo muparamende nomumakanzuru. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti paramende yeAmerica inofanirwa kubvuma kupa Ukraine neIsrael madhora ekuAmerica zana remabhiriyoni panguva iyo nyika idzi dzakatarisana nehondo. Tafika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru tichikupai dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ichikusiyai muri maoko maChris Gande nenhau dzeEastern Development.